Composite TC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 3 Mbudzi November 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoreresa vana bvunzo kusvika dzanyorerana chibvumirano neZimbabwe Schools Examination Council. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu anonzi achataura nevatori venhau mukutanga kwegore nezveutungamiri hwake hwebato reAll People's Party. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti America haisi kuzoita lockdown pamusoro pemhando yecoronavirus yeOmicron. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa vana bvunzo kusvika dzanyorerana zvibvumirano neboka rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examination Council, ZIMSEC, kuti vabhadharwe kuita basa iri. Munyori anoona nezvetsvakurudzo musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaJosephat Gwezhira vanoti nhengo dzavo dzakagara dzatora danho iri kare asi razotsinirwa nekusave nezvakabuda mumusangano wakaitwa nezuro pakati peZIMSEC, gurukota rezvedzidzo yepasi Dr. Evelyn Ndlovu pamwe nevamiriri vemasangano evarayiridzi matanhatu akapinda mumusangano uyu. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaGwezhira pamusoro penyaya iyi.
Takwanisa kuti titaure nhunha dzedu kuna minister nekuZIMSEC. Asi kuti nditi ndingati pane chakanyatsobuda chaicho chatingati tingabata. Chakabuda ipromise yaitwa naminista yekuti iyo ndichaendesa nyaya dzenyumberi. Ndobva vati iwo zvakare ndinotarisira kuti handigariri nyaya dzenyu dzamunenge masimudzira kana kuti dzamunenge mandipa. Ndichaedza nepauso yeku ndiende nadzo kucabinet pavari kuya next meeting yavo kuitira kuti dzidzeiwe nyaya dzacho tione kuti zvii zvingabuda.
Inyaya dzipi dzanyanyozeiwa mumusangano uyu?
Nyaya dzanyanyotaurwa nezvadzo inyaya dzeinvigilation yemazamanishoni atanga aya zvingangoti akatanga musi wa22. Masangano akamirira varayiridzi anga achichema-chema iwo kuti tadiwo kuti munhu anoita zveinvigilation apatakwe sezviri kuitwa vamwe vanonomaka nevamwe vanoseta mazamanishoni acho nevakuru vezvikoro vanenge vachinzi ndivo vari kuita management nemonitoring vari kupatakwa. Saka uyu ari kuinvigilata uyu neari kuita coursework inonzi kala inoshandiswa zekuti kala ndiye ari kumaka. Saka zvadii kuti apiwo chikamu chinoenderana nebasa raari kuita. Ndoo nyaya yakanyanyotsosimudzana nayo iyoyo. Ndobva pasimudzwa futi nyaya inechekuita nevanorarama neurema tingati isusu teachers living with disabilities. Hurumende ipapo ndovangangoti pane zvabuda yati iyo vane magadgets avakatenga evanhu vari disabled ematichers ari living with disabilities akafanana nemasmartphone avati vakatenga 500 asi vati ivo vanhu vacho ivavo ematichers living with disabilities ndo vanofanira kunge vachiapplya vanofanira kunge vachitaura nehurumende kuti vapiwe magadgets iwayo.
Saka panyaya yehombe iyoyi yeinvigilation pane chabuda here?
Nyaya yeinvigilation tingangoti hapana chabuda chinganzi chichakupai mari kana kuti chaita sei. Nenyaya yekuti iyo minista vari kuti papolisi iripo kana kuti pazvisungo zviripo zvehurumende hapana provision yekuti maticha anga achipuwa mari yeinvigilation. Asi vati iwo vachaedza uye vachishandawo nemasangano evarairaidzi vachaedza kuti pagadziriswe kuti pabude polisi iyoyo. Vabva vatiwo zvakare masangano evarairaidzi ngaabude nedhokumendi 1 kana kuti chinyorwa chimwe chete chinenge chichibatanidzana naunion ese mafungiro avo nenyaya iyoyo kuitira kuti vanokanda nyaya yemberi vachiti yapakumaticha vakabatana.
Tinonzwawo kuti sangano renyu reptz ratorawo matanha ekuti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa bvunzo. Mungatiudzawo kuti ichokwadi here?
Ichozvo ichokwadi. Iyoyo chidanho chatakatora chatava nemawiki takanyorera hurumende, tikanyorera zimuseki, tikanyorera public service commission, ndobva tavaudza tikati isusu kana pasina contract kana kuti chitenderano pakati pematicha nezimuseki hatisi kuzoita invigilation iyoyo. Zimuseki yakabva yashandura ndobva yati iyo isu hatisi tofanira kunge tichibhadhara maticha ibasa republic service. Mumiriro webazi republic service Professor Paul Mavhima ndobva vataura iwo vakati isu harisi basa redu rokubhadhara maticha, harisi basa redu zvezimuseki, zvinotovawo naminista arenge of that. Saka nyaya yanga iri yekukandwa ichibva apo ichienda apo ichienda apo, hapana ari kuda kutora responsibility, hapana ari kuti iye zvinhu zvekutaura nematicha hazvina musoro. Zvichireva kuti nyaya chai chaiyo iripo yekuti matichas vane right yekuti vanekodzero yekuti vange vachibhadharwa kuita invigilation izvozvo.
Munyori anoona nezvetsvakurudzo muprogressive teachers union of Zimbabwe vajosephat Gwezhira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezimsek kanawo kubazi redzidzo yepasi sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yedu yatanga tavatumira. Umwe weakapiwa mubayiro wekurwira kodzero dzevanhu weWomen of Courage Award, Dr. Rita Nyamupinga, vanoti pane basa zhinji rinofanirwa kuitwa mukurwira nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu sezvo hurumende ichiedza kuomesa mashandiro emasangano akazvimirira anobatsira vanhu munyika. Dr. Nyamupinga vataura izvi zvichitevera mashoko ataurwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe uchiti pazuva rekucherechedza vanorwira kodzero dzevanhukadzi panguva ino yechirongwa chakanangana nokupedza mhirizhonga che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, America inocherechedza vanhukadzi vana veZimbabwe vakapiwa mubayiro wekushinga mukurwira kodzero dzevanhukadzi weWomen of Courage Award. Vanoti Dr. Rita Nyamupinga, amai Beatrice Mtetwa, muzvare Justina Mukoko naamai Jenny Williams. Dr. Nyamupinga vanoti kurwira kodzero dzevanhu kuri kuramba kuchioma nguva nenguva, vachiti izvi hazvizovaudzi mwoyo sezvo ivo nevamwe vavo vacharamba vachiita basa ravo nemazvo.
Kukudzwa kwataitwa kutiri chikwataka chakafukudzwa kare handitika tiri kuAmerica uku. Saka nhasi embassy yadzokorora kuti cherechedza zvakare mu16 days of activism against gender-based violence kuti kune vakadzi vane zvivindi vanokwanisa kutaura vachibuda pachena nezvemhirizhonga nezvekodzero dzevanhu dzemadzimai.
Mubasa renyu iri chinonyanya kukunetsai chii chamuri kusangana nacho?
Chinonyanya kutinetsa ndechekuti mashandiro edu pane dzimwe nguva tinowanikwa tisina pekushandira kana chekushandisa, nekuti kana tichiti nhasi kwaitwa mumwe mutemo wokuti hatichada civil society organizations anofanirwa kutangisa kurejista futi panyowani, izvo zvinoita kuti basa redu rimbodzikira titadze kunyatsoita chaizvo chaizvo zvatofanirwa kuita.
Munotarisira kuramba muchiita henyu basa renyu iri?
Aiwa, iri basa iri chakatobaya chikatyokera, tinoramba tichiriita nekuti vanhu vachiripo, tichiripo, vanhu varipo, vamwe vane kodzero dzinotyorwa vasingazive, vamwe vane kodzero dzinotyorwa vachiziva. Saka basa rekurwira kodzero rinongoramba riripo.
Sokuona kwenyu munoona sekuti zvinhu zvichanaka here? Handisi kuziva kuti kana makatarisa kwatabva uku nezvazviriko zvino nekwatiri kuenda. Munoona sekuti pane mutsauko here? Zvinhu zviri kuita nani here kana kuti zvinhu zviri kunyanya kushata?
Zvinhu zvakangomira, hapana chaungati chiri kufamba. Hapana chaungati chiri kudzokera kumashure, saka zvinhu zvingori panzvimbo imwe chete. Zvokuti tiri kungoramba tichingotenderera panzvimbo imwe chete chete.
Pane imwe nzira yamunofunga kuti muchashandisa here kunze kwenzira dzamava muchishandisa kusvika pari zvino?
Tinongoramba tichishandisa nzira idzodzo dzekuti vanhu vachiitirana nhauro dzakanaka, vachinzwisisana pasina mhirizhonga, pasina kuurayana, pasina kurovana.
Avo vange vari vanorwira kodzero dzevanhu, Dr. Rita Nyampinga, vari parunhare kuHarare neStudio 7.
Pane murume anonzi akarohwa zvakaipisisa nevatsigiri vebato reZANU-PF akabva mazino mana muBulawayo neZuro. Zimlife.com inoti varume vaviri vakasungwa mushure mokuedza kwavo kubvuta murume uyu uyo wavakabata vakakanda mumotikari yebato reZANU-PF ine manhamba anoti AEN7705. Vakaedza kutiza naye asi murume uyu akasvetuka akabuda mumotikari iyi akazobatsirwa nevanhu vakange vaungana panzvimbo iyi. Wechidiki weZANU-PF vamabuto moyo avo vanogara muBulawayo vanoti nengo dzebato ravo dziri kuonekwa muvhidhiyo dzichirova munhu uyu matsotsi uye vanofanirwa kusungwa. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vasumwa nehofisi yavo yekuBulawayo nezvakaitika.
Ndinotenda nemubvunzo wenyu pari zvino hatisati taziviswa neveBulawayo Province kuti zvii zvaitika, sezvo muri kuti ndokwazvaitikira. Hatisati tava namashoko akakwana uye neumbo hwakakwana kuti chii chaitika ikoko. Asi nyaya dzakaita seidzidzi inyaya dzatinenge tichitarisira kuti dzinobatwa nemapurisa anoona nezvekuenforcewa kwemutemo. But pari zvino hatinozokawanda zvatingakomenda. Tinotsiira kubva kuBulawayo Province ndovachazotiudza kuti zvii zvaitika ikoko. Makuhwa anonga tenderera akawanda zvakare, mavhidhiyo anenge achitenderera, asi tisina umbo hwekuti zvii zvanga zviri kuitika. Saka pari zvino tinongosiyira Bulawayo Province kuti vatizivise kuti zviri zvaitika. Panguva izvozvo tinozokwanisa kukomenda tichiziva kuti zvifamba sei.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reAll People's Party rinoti mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu achataura nevatori venhau mukutanga kwegore nezveutungamiri hwake hwebato iri. Nyika iri kutarisirwa kuita sarudzo dzemabielections muna Kubvumbi, uye bato iri iro riri kufanotungamirwa navaSebastian Mubvumbi rinoti richakwikwidza zvimwe zvigaro. Gurukota rezvemari vamutulincuve mubhajeti regore rinouya vakapa Zimbabwe Electoral Commission mari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu yemunyika kuti itange kugadzirira sarudzo. Sarudzo dzainge dzambomiswa hurumende ichiti yaityira kupararira kwechirwere checovid-19. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamubvumbi tikatanga nekuvabvunza nezvavandlovu avo vari kuSouth Africa kwavari maneja wechikwata chenhabvu cheSundowns.
WaZulu, ini ndakafanobata chete chigaro. Mutungamiri weAll People's Party Peter Ndlovu Nzou Samanyanga wachataura nevatori venhau mugore ratatarisana naro. Tichazivisa nyika panguva yakakodzera nokuti iyi tsoro ine matambirwo ayo. Ichawatsika nditsikewo yemamhatsi chaiyo dzaona garudzo reshumba pavanouya. Ini handinganyepere nyika nokuti ramangwana rangu rinozonyadzisa. Ndiri homwe chete pachishona chemandorokwati. Godobori ndiPeter Ndlovu. VaNdlovu vachauya kuzotungamirira musangano. Izvi zviri kuzivikanwa nevanhu vakawanda.
Asi kavamubvumbi, muromo hauzarirwi nerwizi. Kubva zvatataura nemi muchiti maparura bato iri, zvii chaizvo zvamungati muri kuita pari zvino?
tiri pamusoro pebato redu reAll People's Party, APP. Ndingati pari zvino tiri mushishi kugadzira mastructures nyika yose. Chinofadza ndechekuti matunhu mazhinji tapedza. Yaanyatso yasisa zvekuti mukami ngaachikame, mhuri yayamwa mukaka waakubuda. Saka tiri kuti pamabai elections ari kutevera aya, tichaisa nhengo dzinomiririra mupariamendi nemalocal authorities.
Ko panyaya yekurudzira vanhu kuti vaende kunofota muri kuitawo sei?
All People's Party, APP, iri kufamba muwanhu ichiti nyaya ndiyo ndiyo. Munhu wose ane kodzero yekuvhota ngaanyorese kana anga asati. Kana wanhu wakavhota zvine mutsindo, ishura kana maninji kuti panowanika mukana wekubiridzira.
Vamwe vanotika chara chimwe achitswanyeinda. Tinoona vachiumba mubatanidzwa wemapato, tinoona vachiumba mibatanidzwa yemapato anopikisa kana vatarisana nesarudzo. Imi mune urongwa here wekushanda nevamwe kana kuti muri kuita yenyu zanondega rwendo rwembo?
Handingadi zvangu kuburitsa kitsi musaga, asi pane mapato akati kuti ari kuti ngatiite muonera pamwe chuma chemuzukuru muna 2023. Chinoshamisa waZulu ndechekuti wakuru wemapato aya wari kutotiwo Peter Ndlovu, mukuru weAll People's Party, ibhiza rekuti rikakuruzirwa rinohwina mujawo. Dare redu isu weAll People's Party, APP, riri kuzeya nyaya idzi, tichazozivisa nyika nekufamba kwenguva. Wakuru wakati zanondoga akasiya jira mumasese. Hapana chinoramba pasi pezuwa kana Mwari wada.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reAll People's Party vaSebastian Mubvumbi vange vari paronhare muHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana maviri ane makumi matatu nevashanu 235 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevatanhatu 4706, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvina zvine mazana maviri ane makumi maviri nevatanhatu 134226. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe ane makumi masere nechimwe nezana rine makumi masere nevatanhatu 3,781,186. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nezvina zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevashanu 2,804,465. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday, vakafanobata chinzvimbo chemurongi wemisangano muzanu PF vaPatrick Chinamasa vanoti bato riri kutonga riri kutarisisa mafambiro ari kuitwa nebato rinopikisa reMDC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa kuti risawana mari inobva kunze kwenyika yokushandisa pasarudzo dzemabai elections dzichaitwa gore rinouya uye nesarudzo dzemuna 2023. Newsday makare, Sports and Recreation Council inoti yaita chibvumirano nesangano rinoona nezvenhabvu reFIFA pamusoro pemabatirwo enyaya yeZIFA. NewZimbabwe.com rinoti munyori muPolitbro wevakamborwa hondo yerusununguko vaDouglas Mahia vari kupomerwa mhosva yokutambira mari yechioko muhomwe kubva kugurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe inoita zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica US$20,000 yekuvabatsira kutsvaka rutsigiro rwekuva sachigaro webato reZANU PF mudunhu reMashonaland Central.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vashamarari vestudio 7 kendai nenhau dzomunotipa dzakanaka. Regai nditaure ndichiti vamunangagwa pamakore mana vakatonga. Hapana chinhu chakanaka chavati vaita pari zvino. Vakonzeresa mhirizhonga muZimbabwe, vanhu vapondewa. Havakutadza kupedza nhamo yemuvanhu vevana veZimbabwe. Savakugona chete, ndinoda ndikuudze kupedza varombo vacho. Ndozano ravo rasara riri vanhu vezano kupedza vamunangagwa. Vakuda kupedza varombo nekuti vatadza kupedza varombo vachona. Hakuti mukomana ngaapinde, vachamisa Dr. Nero. Vapinde panyanga vatungamire nyika yeZimbabwe. Ndatenda hangu, ndine pabano kutenda, pabano kutenda.
Mamukasei apo, aiwa. Iyi yakanangana navatanonoka hwande iyi, aiwa. Nyuzi munoverenga vakuru. Semusi wechishanu usiku idzi, mandiverengera zvekuti ndanakirwa. Ndaziteerera ndakatirarirei, so aiwa, unyatsonzwa kuti apa ndikuteerera nyuzi. Bva mazodzivhara nekambo kapenga udzoke aka kakasi kachingoridzwa kasina mazwi, kuchingonzwa magitari achingoti tiriri ten tiriri. Aiwa aiwa, kana kuti ndima muchikabikira muchibvisa mazwi here ameno? Aiwa, dai matovhura iri nepfenyuro yengoma chaiyo. Aiwa, ndinotenda ndinotenda, muve nezuva rakanaka.
Ndiye 7 apo. Ini ndinoitwa Mukume, ndobva Machechiche. Ndinoda kukumbirawo utungamiriri hwezano pfu kuti ngahufunga ngahurangarire kuti pezvakarya pakwana 2023 mukomana ngaapindi. Zvevakarya ivo zvakwana, vasafungidzira kuti ndivo vakapuwa nyika namari. Nyika ngeye vanhu vishi vari pasi panapa. Saka zvavo zvokuti panzi kwai nyika hakuna unoitonga nokuti tisu takaisunungura, ndizvavo yakasungwa ikasunungurwa. Saka nesu todo kuisunungurawo peyakasungwa, nekuti nazvino zvichakatosungwa.
Studio 7 apo, makasimba here varume? Jonga Blessing. Aiwa, tinofara kuno. Ndinoda zvangu pamusoro pemurume uyo unonzi Tafabwa Mubhadhi uyo. Uyo unge zvito zvake hazvisi, haasi munhu waifanira kunge atombori muhurumende munhuyeyo. Kana kupati kwacho zvinotoratidza kuti munhu haana hanya nemunhu, haana kana mashoko ake anotaura, haana kana chimiro, haawake nyika, unowake chiko iyi? Ndotaridza vanhu vanofanira kutodzimba kana kupati kwachiro. Haadziri munhu wevanhu kuti anzi unotungamirira vanhu, unotungamirira tsvina dzaanotaura uyu.
Makadini pano paStudio 7? Ndinokutendai nebasa guru ramunoita rekutipa nyuzi dzechokwadi. Zitai ini ndinoitwa Samson Jim. Ndiri kuno kuRustenburg kumusha kumasvingo kubhikita kwamukore. Ndinotiwo ndinokumbira chiziviso changu chichisvitswawo pavasapoti vese vatsigiri vose vebato MDC Alliance inotungamirwa naPresident Nelson Chamisa. Ndichitiwo tibatsirane pakuti tiwana make sure kuti isu vose vechidiki tindoregister, tinyorese mazita edu pakugadzirawo zovhota, uyezve tapedza kunyoresa munzvimbo dzatiringa tizame kugadzira magurupu tichibatana tichipanana pfungwa nemazano, tizvitsvakire transport dzedu kuti tingava tinenge tiri kure tizonge tichitakurwa neuwandu hwedu tichisvika panzvimbo yekuti tindovhota pagore ra2023 kuti tikwanise kubudirira pasarudzei. Ndatenda hangu.
Dai kuri kuti zviyaizvi nyika inozombotongwa ngeumwe munhu wakadai ndini? Haiya, majera angazarawo. Kubvire kumapurisa kuende kuzeki, kuende kunana Chief Justice iro Malaba iro, kuende kunana Munangagwa acho, kuende kuzadza kanyi majere. Ndobva mukazoona kuti kapu yayachinja, kapu yayachinja.
Makadikwe papapa, ndini Tapiwa Ruchongwe. Eke zvino nyika yedu muri yeZimbabwe iri kutambudzika. Vana vakungodzidza vachiita madhigiri ekurisa madhongi. Unoshayiwa kuti zvachona zvinofamba sei. Ngatimbochinjawo, timboisa mukomana uyu madhigiri amboshanda aya, madhigiri ambobudiswa aonekwe. Nyika yedu ine dzidzo ine dzidzo inozikanwa nedzidzo asi mabasa hapana kungodzidzisa vana vainorisa madhongi saka upenyu here
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti pari zvino nyika yavo haisi kuzovharwa kana kuti lockdown pamusoro penhando itsva yecoronavhairus inonzi omicron iyo inonzi yakawanikwa kusouth africa nedzimwe nyika dzakaitenderedza vabiden vati kubayiwa nhomba yecoronavhairus ndiyo nzira yega yokurwisana nechirwere ichi nyanzvi munyaya dzezveutano vachishanda mudunhu renorth carolina dr simbiso ranga vanoti pari zvino hapana chinodzivirira munhu kubva kuchirwere ichi kupfuura kubayiwa nhomba
chichapera hacho but sezvatiri kuona zvichatora nguva nepamusana pekuti pane vanhu vakati wandei vasati vabayiwa nhomba pasi rese uyezve kune vanhu vakati wandei vane immune system iri weekend kana kuti isina kusimba saka it means tinenge tine macareers akawanda kana chirwere chikaramba chiri kufamba mucommunity sezvatiri kuona nokuti vanhu vakawanda havasati vava neimmunity yecovid
nezuro mutungamiri weamerica vabiden vachiti havasi kuzoita zvamalockdown muamerica munozviona seimimi sachiremba vari kufront line uku
chandinoona mr wande ndechekuti virus yati panguva yakati wandei kuti tione kuti zvinoshanda ndezvipi zvisingashande ndezvipi kubva payatanga kuonekwa muna 2020 saka nyaya yemalockdown pane painoshanda kwozoita pamwewo pokuti it's not a solution by itself saka zvandinoona vabiden vari kutarisa ivo kuti tinonzwisisa kuti kune mavarienzi akasiyana siyana acharamba achiuya iyi hatisati yeomicron hatisati tanyatsa kunzwisisa kuti in terms of kuti ino infectivity yakamira sei nezvimwe zvakawanda asi tagara tinotoziva kuti mamezures ekuti tidzivirire against mavarians akasiyana siyana atovapo kudhara and aya anosanganisira vanhu kubayiwa nhomba kupfeka maface mask social distancing basic hygiene zvatagara tichiteedzera zviyazva saka vabiden vari kuti ivo kuziva kuti kune omicron kusouthern africa kuchatipa nguva yekuti tiiti vanhu baiwai muite zvinofanira kuita kuti painozosvikawo kuno kuamerica kana isati yavako we won't need kuita malockdown because right now as we know muamerica havasati vakonfirma kuti mune macases arimo
kana ikapinda muamerica sezvinotarisirwa kuti ichaita ichabatwa nenzira yakadini kana toenzanisa nedzimwe mhando
zvandinoona mascientists ari kutya ivo kuti mamutations aya kusanduka kunoita virus kuti irambe ichikwanisa kusurvivor akati wandei pane yavanoti iyo spike protein which is the protein inorecognizwa nemuviri kana virus yapinda vari kuti nekuda kwekuti pane mamutations iwayo there is a high chance kuti pamwe inokwanisa kuchinja effectiveness yemavaccine uye kuti will it be able to be more infective and be passed on to other people quickly so in terms of kuti ichabatwa sei vagara ma labs anotora iwo samples kutesta for virus and it seems like this one will be no different vanenge vachingoshandisa ma same methods ana PCR and then was it inonzi genomic sequencing yokuchitarisa kuti ivariant ipi asi in terms of ma methods ari necessary so far it seems like we still have to adopt ma same methods anga achingoshandiswa nguva yese
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano vachishanda mudunhu renorth carolina dr simbiso ranga vari parunhare kunorth carolina nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa vana bvunzo kusvika dzanyorerana chibvumirano neZimbabwe Schools Examinations Council. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu anonzi achataura nevatori venhau mukutanga kwegore nezveutungamiri hwake hwebato rinopikisa reAll People's Party. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti America haisi kuzoita lockdown pamusoro pemhando yecoronavirus yeOmicron. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora